Vamagaya vabvuma mosvaye kambani yavo uye mutongi wedare amairumbidzai mugwagwa vati kambani iyi ibhadhare faini yemadhora mazana manomwe svondo rino risati rapera. Vasati vapa mutongo amai mugwagwa vati zvakaitwa navamagaya zvekushambadza mushonga weyaguma zvakashata chose sezvo zvichikwanisa kukonzera dambudziko guru munyika nekuti vanhu vakawanda vari pachirongwa chemapirisi anoderedza ukasha hweHIV vanogona kurega kunwa mapirisi aya. Vatiwo mukupa mutongo uyu vatarisa kuti aka ndekekutanga kambani ichityora mutemo uyu uye kuti yakatokumbira ruregerero nekuvimbisa kutevedza mutemo weMedicines Control Act. Kunyange hazvo vabvuma mhosva yavo, vamagaya vari kuramba vachiomesa musoro kuti mushonga wavo weyaguma wakatoongororwa kumalaboratories ekuIndia uye unoshanda sekutaura kwavo. Gweta ravamagaya vaEverson Chatambudza varatidza dare magwaro avanoti anoratidza izvi, asi mutongi ati nyaya haisi yekuti mushonga weyaguma unoshanda here kana kuti kwete, asi kuti hapana kutevedzwa gwara sezvinodiwa pasi peMedicines Control Act. Vamagaya varamba kutaura zvakawanda pavabuda mudare vachiti zvavo zvaita. Munhu watanzi titaure naye navamagaya pamusoro penyaya iyi aramba kutaura nesu. Munyori wenhau dzeutano uyo ange ari kutevera nyaya iyi kubvira pakusungwa kwavamagaya, John Kasim, audza Studio 7 kuti mutongo uyu unobatsira kudzivirira vaye vanoda kusautevedza zvakaitwa navamagaya.
Mutongo wapiwa kambani yavaukota magaya wakanakira kunyanyanya vaye vanozviti vanorapa zvirwere zvakafanana negomarara, HIV, kuti vasangoite zvinhu vasingatedzere mutemo. Ngavakoshese gwara rezvinofanira kuitwa mukuedza kupedza nekurapa zvirwere. Kana wawana mushonga, munhu unofanira kutedzera danho rakataurwa nehurumende rekuenda kumabhodhi anoita zvekuongorora mishonga nekutaura nehurumende kuti ukwanise kupuwa license.
Mune imwewo nyaya, mutevedzeri wameya vechitungwiza vajaulani Mutunzi pamwe nemumwe mugari wekuchitungwiza vaRichard Miti avo vakasungwa nemusi wemugovera vamiswa pamberi pedare ramagistrate kuchitungwiza nhasi. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga pakuratidzira kwainge kwakarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions masvondo maviri apfuura. Dare richapa mutongo waro mangwana kuti vaviri ava vobhadhara mari yechibatiso here kana kuti kwete, kuti nyaya yavo itongwe vachibva kumba. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.